Ini ndine jonga kande miri, ndikiti eini msiri na udzanasi chitatu, chita 11, 2019. Mutewezeri we mtungamiri we Zanu PF, iye wari mumwe watewezeri we mtungamiri we nyika, Vakembo Mohadi, vano udza musangano we Zanu PF we pagore kuti hurumende, ichapinda zvakare muchirongwa chekutora mapurazi kuitira kuti apiwe kune vechidiki. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, sezvo madhokotera akawanda akanga adzingwa basa asati adzokera kubasa sekurudziro yakaitwa nehurumende, izvo zvava kupa kuti muzvipatara umu muite mitsetse mirefu yevarwere vanenge vakamirira kuonekwa. Hurumende yoronga kusungisa vanoita zvekutengesa nzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo. Vari kunze kwenyika vochema-chema nokukwira kwaita mari inobviswa nevari kunze kuitira kuti vawane mapasipoti matsva kana kumutsiridza mapasipoti avo anenge apera kushanda. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari inobhadharwa kuti vari kunze kwenyika vawane mapasipoti avo zvechimbi-chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne98 shortwave.